manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera gumi guru 24/2020 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini dini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dunhu reManicaland rinoita vanhu vasere vanowanikwa vaine chirwere cheCovid-19 izvo zvakasvitsa nezuro uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika kuzviuru zvisere nemazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe kana kuti 8,257. Vechidiki vezano PF vanoshora nepfenyuro yeVoice of America nedzimwe dzakadai seBBC vachiti dzinotaura manyepo pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Vamwe vemabhizimusi vanoti zvirango zveupfumi zviri kuvatadzisa kuita mabasa avo zvakanaka, asi vamwe vanopikisa vanoti uori uye kusajeka kwegwara rezveupfumi ndizvo zvakonzera kuti nyika iite seyakageza negoka munyama. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanovhota nhasi kuWest Palm Beach mudunhu reFlorida musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa musi wa3 Mbudzi gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika wakasvika pazviuru zvisere nemazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe kana kuti 8,257 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu gumi nevashanu kana kuti 15 vaine chirwere ichi nezuro. Vanhu vapona kubva kuchirwere ichi vakasvika pazviuru zvinomwe nemazana manomwe ane makumi manomwe nemumwe kana kuti 7,771. Vanhu vafa munyika vakaramba vari pamazana maviri nemakumi matatu nevatanhatu kana kuti 236 sezvo pasina munhu akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Dunhu reManicaland ndiro rine vanhu vakawanda vakawanikwa vaine chirwere ichi vanosvika vasere kana kuti 8 pavanhu chiuru nemakumi matatu nevapfumbamwe kana kuti 1039 vakavhenekwa nezuro. Johns Hopkins University inoti pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mana nemaviri ane zviuru mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe kana kuti 42,299,000. Vanhu vafa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete kana kuti 1,145,000 pasi rose. America yava nevanhu vabatwa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni masere nezviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nezvinomwe kana kuti 8,497,000. Vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana maviri nemakumi maviri nezvina kana kuti 224,000. Vechidiki vezano PF nhasi vashoropodza nepfenyuro yeVoice of America nedzimwe dzakadai seBBC vachiti dzinotaura manyepo pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pagungano rekukurudzira kubviswa kwezvirango reboka revechidiki rebato rezano PF muBulawayo nhasi, mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato rezano PF vatafadzwa Mugwadi vati nepfenyuro yeVOA kusanganisira Studio 7 uye BBC, CNN nedzimwe dzinotaura manyepo pamusoro peZimbabwe nechinangwa chekuda kusvibisa hurumende yezano PF. vati nepenyuro izi pamwe nemamwe mapepa nawe muno vanoita izvi senzira yekuti nyika dzeAmerica, Britain nedzimwe dzekumadokero dzirambe dzakaisa zvirango zvavati hazvizi pamutemo uye zvakaremera nyika yeZimbabwe. Vamugwadi vati maitiro aya anofanirwa kushorwa nevanhu vose uye vachitiwo zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa.
West of America Studio 7, they must be named and shared. The BBC, they must be named and shared. We are not a
Voice of America ne Studio 7 zvinofanira kutaurwa pamusoro pezvakaipa zvadziri kuita kuti dzishorwe. Kana ne BBC inofanira kushorwawo. Hatina chekutya kana chekukumbirira riregerero kana tichitaura izvi.
Munyori anoona nezvekudyidzana nevekunze muboka revechidiki muzvaresi waNgles Vanda vaudza Studio 7 kuti gungano ravaita iri range riri rekuratidza pachena kuti vechidiki veZANU PF vari kuda kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe. Vati pakupera kwegungano iri vachabuda negwaro rinoratidza maonero avo panyaya iyi ravachaendesa kuboka repamusoro-soro repolitbureau.
Tasangana tiri vana vechidiki vafa kumativi ose enyika kuti tiuye tizokurukura nezvatinosangana nadzo marwadzo nekutaura kuti masanctions akaimpozwa illegally to the country Zimbabwe abviswe with no condition.
Mzaresi Vanda varamba kuti zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru veZANU PF chete vachiti zvirango zviri kukanganisa mamiriro eupfumi munyika izvo vati zviri kuita kuti veruzhinji vatambure. Varambawo kuti zvirango zvakaiswa nekuda kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu kwave nenguva kuchiitwa nehurumende yeZANU PF vachiti hapana zvakadaro zviri kuitika. Asi mutauriri webato reMDC Alliance mudunhu rebulawayo vaSwithen Chirodza vaudza Studio 7 kuti zviri pachena kuti kodzero dzevanhu dziri kumbonyikidzwa munyika.
Vanhu veZANU vanoramba zvavo, asi nyaya iripo ndeye kuti vanhu vari kutorwa mudzimba nokuti maabduction vachinorohwa vachishungurudzwa vachisungwa zvese zvinenge zviri zvisiri pamutemo. Kushungurudzwa uku kunoratidza kushandisa kwemauto
zvichakadaro kurukota rezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vashanyira mahofisi emapepanhau ehurumende eChronicle, Sunday News, B Metro nemutunywa vakati vari kufara chose nebasa riri kuitwa nemapepanhau aya pakuzivisa veruzhinji nezvemabasa ari kuitwa nehurumende. Amai Mutsvangwa vati zvisinei nekutekeshera kwechirwere cheCovid-19 vanofara kuti hapana mutapi wenhau ati afa nechirwere ichi kusvika pari zvino, vachitiwo bazi ravo rinokoshesa kushanda zvakanaka kwevatapi venhau uye kuti vapiwe mugove wakafanira. Amai Mutsvangwa vati vachange vari pagungano revaimbi rekukurudzira kubviswa kwezvirango kana kuti anti-sanctions gala richaitwa mubulawayo nhasi manheru uye richaratidzwa padande mutande. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Vamwe vemabhizimusi nemakambani pamwe nezvimwe zvikoro zvepamusoro vanoti zvirango zveupfumi zvakatemerwa nyika zviri kuvatadzisa kuita mabasa avo zvakanaka. Asi vamwe vanopikisa vanoti uori uye kusajeka kwegwara rezveupfumi munyika ndiko kwakonzera kuti nyika iite seyakageza negoka munyama. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mamwe mabhanga emunyika akapinda munyatwa neAmerica akazochenurwa anosanganisira CBZ neZB Bank. Vamusiwa chatekunye avo vaishanda sachipanga mazano kuLiberia vanoti vakambotorerwa mari yavo kwemwedzi mitanhatu vachinzi vaishandisa bhanga reCommercial Bank of Zimbabwe kana kuti CBZ iro raisabvumirwa kufambisa mari dzinobva kunyika yeAmerica.
I transferred some money to Zimbabwe through CBZ, but that money, I was informed that it had not reached its final destination. On inquiry, I was told that the money had been intercepted.
Ndakatumira mari kuZimbabwe kuburikidza nebanga reCBZ asi mari iyi haina kusvika. Asi pandakavhunza zvikanzi mari yabatwa nebazi rinoona nezvekupinda nekubuda kwemari munyika yeAmerica, ndakamirira nguva inosvika mwedzi mitanhatu kuti ndizoiwana.
I'd wait for close to 6 months for the money to be released to my account.
Vachatekunye vanoti ivo havaite zvematongerwo enyika.
Nothing to do with sanctions, but nothing to do with those who had caused the sanctions put in place. I'm kutaudza.
Ini andine ine zvirango andite zvematongerwe enyika uye andine ine wakatemerwa zvirango ndinongo wechizvarwa chemunyika.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo muturi mwuve vanoti kuiswa kwemamwe mabhanga pazvirango achipomerwa mhosva yekutyora mitemo yeAmerica pakudyidzana nemakambani nevanhu vakatemerwa zvirango kuri kukonzera kuti Zimbabwe itadze kukwereta mari yekuvandudza mabhizimisi kunze zvinozopa kuti itsvake mari ine mutero wakakura kune vamwe vashoma vachiri kuda kudyidzana nayo. Gore rino mushure mekufereseta kwemakore mabhanga anoti Infrastructure Development Bank of Zimbabwe ne Agricultural Development Bank of Zimbabwe bazi rezveupfumi muAmerica reTreasury Department's Office of Foreign Assets Control rakachenjura mabhanga aya zvinonzi neZimbabwe zvavakupa kuti aite basa akasununguka. Asi kunyange pakabviswa mabhanga aya pane makambani anga atemerwa zvirango, America yakabva yatemera zvirango kambani inodyidzana zvakanyanya nehurumende yeZimbabwe asi ichipomerwa mhosva yekuita zveori zvazviringidza upfumi hwenyika yeSakunda Holdings pamwe nemuridzi wayo vakuda kwashe tagirei. Mutevedzeri wemutungamiri weZimbabwe National Chamber of Commerce vaGodwin Mooni vakaudza bepanhau reChronicle kuti nyaya yezvirango iri kupa kuti kukwezva vekunze vanoda kutanga mabhizimisi kunetse sezvo vachiti zvirango zvinopa kuti vamwe vafunge kuti kutanga mabhizimisi munyika kuzvisikira moto muziso. Asa America inoti chiri kupa kuti Zimbabwe itadze kukwereteswa mari kunze handi zvirango asi nyaya yekusadzosa zvikwereti. Kunyange nyika dzeEuropean Union kana America dziri kubvisa zvimwe zvirango kune mamwe makambani, kambani yeZimbabwe Defense Industries haisati yabviswa ichipomerwa mhosva yekutenga zvombo zvinoshandiswa nemauto nemapurisa kutyora kodzero dzevanhu. Makambani akatemerwawo zvirango neAmerica anosanganisirawo eZanu PF akaita seJongwe Printing and Publishing Company, Zitco, M&S Syndicate nemamwe. Pazvirango zveEU pasara kambani yeZimbabwe Defense Industries chete nevamwe vakuru muhurumende vashoma. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vavhota nhasi kuWest Palm Beach mudunhu reFlorida pamberi pesarudzo dzichaitwa musi wa3 Mbudzi. VaTrump vakatora Florida sekumusha kwavo vavhotera pane imwe yenzvimbo dziri kuvhoterwa zuva resarudzo risati rasvika yePalm Beach County Public Library kwakare kuWest Palm Beach. Apo vaTrump vanga vachivhota vari kuFlorida vavari kukwikwidzana navo musarudzo yemutungamiri wenyika vaJoe Biden veDemocratic Party vachapedza zuva ranhasi vachitsvaga rutsigiro vari mudunhu rePennsylvania. Mushure mekuvhota mutungamiri wenyika vachazonotaura kuvatsigiri vavo pamisangano iri kuLumberton kuNorth Carolina, kuSecoville, Ohio newaukesha kuWisconsin. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaBiden vachaitawo misangano kuBucks County, musha uri muPhiladelphia uko amai Hillary Clinton vakakunda neuwandu hudikidiki muna 2016 uye mudunhu reLuzerne. Vaive mutungamiri wenyika vaBarack Obama vakakunda mudunhu reLuzerne musarudzo mbiri vagari veko vasati vavhotera vaTrump zvine mutsindo muna 2016. Chikwata chinotsvagira rutsigiro vaBiden chiri kutarisirwa kuwana rutsigiro mugovera wanhasi mudunhu rakakosha reFlorida, vaObama vachiitawo musangano wavari mumotokari vari kuNorth Miami vachimirira vaive mutevedzeri wavo. Kunyange hazvo sarudzo yemutungamiri wenyika yasarirwa nemazuva ari pasi pemasvondo maviri, vanhu vanodarika mamiriyoni makumi mashanu nemaviri kana kuti 52 million vatovhota kare. Vamwe zana remamiriyoni kana kuti 100 million vari kutarisirwa kuvhota achakunda asati aziviswa. Komiti chete pamusoro yebatore MDC Alliance nezuro yakapeta musangano wemazuva mawiri wekuziya matambudziko akatarisana nenyika pamwe nebato iri yakabuda nezvisungo zvakati kuti. Komiti yakaziya nyaya dzakabva matunhu ose emunyika pamusoro pekwainoti kutambura kweveruzhinji, kurarama kwevashandi vehurumende, kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu, nyaya yesarudzo pamwewo nekudzingwa kwenhengo dzebato reMDC Alliance kuparamende pamwe nekumakanzuru nebato reMDCT. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutevedzeri wemutauriri webato iri vaClifford Sachiwayo.
Kuti vanhu vasarudze vatungamirira vanofanira kuvatungamirira kwete izvati kuona zvikuitwa namakupena namunangagwa zvekungodzimikira vatungamiriri vatungamiriri vanofanira kubva kuvanhu. Imwe nyaya yanga iripo yanga iri nyaya yekuti maMPs edu ari kudzingwa zvakaitisisa hazvisiri pamutemo muparamende uku nemakanzuras edu. Isu takati nyaya iyoyo haisi pamutemo, inofanira kuti imiswe. Asi nenyaya yekuti makonsa atinawo, nyaya yekuti makanzuras atinawo muparamende uku vakakepswa vari kushandiswa zvisizvo nehurumende iri pachigaro zvisizvo.
Paivewo nenyaya yamaiti muchanzwa kune nhengo dzenyu yezita rebato, pane zvakabudawo here pamusangano iwo?
Musangano wedu ndeweMDC Alliance, musangano wakabva kuvanhu, musangano wakatobva kuCongress inova ndodare guru guru repamusoro. Vanhu vazhinji vakauya moza kugweru vachitaura nyaya yekuti isu tiriMDC Alliance tichirama tiriMDC Alliance. Ndo zvakangochimikidzwa futi pamaconsultations akaitwa nyika yese vachitaura kuti isu tiriMDC Alliance tichirama tiriMDC Alliance.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Sachiwayo vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vabereki nhasi vanga vachiita chipatapata kuita gadziriro yekuti vana vavo vadzokere kuzvikoro mangwana, vakatarisira kutanga kudzidza nemuvhuro sezvakatarwa nehurumende. Vana vakatarisirwa kutanga kudzidza vana vari kutarisirwa kunyora bvunzo gore rinouya. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vabereki vakaita samai koleta masukume yomuHarare vati vaswera vachimhanya mhanya kubhadhara mari dzechikoro nekutenga mayunifomu nezvimwe zvakanzi zviri kudiwa nezvikoro zvinoshandiswa mukudzivirira kuti vana vavo vasabatwe nechirwere cheCovid-19 zvakaita semamaski nemishonga yekushambidza maoko kana kuti masanitizer. Amai masukume vati zvinovarwadza kuti zvikoro zvizhinji zvakawedzera mari dzedzidzo asi vadzidzisi vasimo muzvikoro.
Mangwana ndine mwana ari kudzokera kuchikoro kuboarding school sekutaura kwakaitwa nehurumende, asi maticha ari kunzi ari pastrike. Mukatarisa izvezvi, takabhadhara mafizi evana vechikoro, mwana oenda kuchikoro asi haasi kunodzidza. Ndopaye pekuti vana vanenge vakungoita zvisina basa pachikoro nokuti maticha anenge asiri kudzidzisa vana. Saka vana vari kuenderei kuchikoro kana vadzidzisi vari pastrike?
Mumwe mubereki ane mwana akatarisirwa kudzokera kuchikoro mangwana, amai Gaudensia Matsika, vatiwo hurumende haina kubuda pachena panyaya yekuti zvimwe zvikoro zvaishandiswa semaquarantine centers zvakashambidzwa here vana vasati vadzokera kuzvikoro.
Ndine concern nenyaya yezvikoro zvevana vedu zvanga zvakaitwa maquarantine center. Saka chekubvunza ndechekuti nzvimbo idzi dzakagadziriswa here, nekuti tine vana like vari kumagrade 5 grade 6 vari pa one school but yanga iri quarantine center nguva yeCovid.
Zvichakadai, mutungamiri wesangano revadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vatakavafira zhou vaudza Studio 7 kuti havasi kuzodzokera muzvikoro kunoita basa ravo sezvo vachiti mari yavari kutambiriswa nehurumende haicharevi chinhu.
Chinopa chete kuti varayiridzi vakwanise kunge vachidzokera kuzvikoro kunge hurumende yapamidzirawo mari dzavanotambira uyezve yakoshesa upenyu hwavo
Mutauri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Vanation Mudzitirwa, vati vadzidzisi vari kutarisirwa pasi nehurumende. Vazhova yambira vabereki kuti varegedze kutumira vana vavo kuzvikoro, vasazoyeuka bako vanaiwa, sezvo vachiti hakuna anenge akatarisa vana vavo. Vadzidzisi vanoti vanoda kutambiriswa mari yekunze inosvika mazana mashanu emadhora ekuAmerica, vachitiona ivo havachakwanisi kuendesa vana vavo kuzvikoro. Masangano evarairidzi, svondo rino akanyorera mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, gwaro achitaura nhona dzevarairidzi. Gurukota rinoona nezvedzidzo, vaKen Matema, vati tisavabvunze mibvunzo nhando vasati vadzima runhare rwavo. Patanga tavabvunza kuti matanho api ari kutorwa nehurumende panhona dzevabereki nevarairidzi idzi, asi pavaitora mashoko avo emamiriro akaita zvinhu munyika nemusi wechina, vaMnangagwa vakati hurumende yavo iri kuedza nepainogona napo kugadzirisa nhona dzevashandi vehurumende avo vanosanganisira varairidzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Yashika nguwe kuti timbotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuEgypt vari kuvhota nhasi nemangwana muchikamu chekutanga chesarudzo dzeparamende dziri kutarisirwa kubuda nedare rizere vanotsigira mutungamiri wenyika vaAbdel Fattah el-Sisi sezvakanga zvakaitika mudare rapfuura. America yaona uwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavirus pazuva usati hwamboonekwa, apo chirwere ichi chasimuka zvakare, iro rasimudza kutyira kuti chirwere ichi chinogona kuwedzera munguva yechando. Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvakadzama zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Kamiza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mushanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anogara iye kuUnited Kingdom. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uye zvekuti mabasa api avari kubata. Tino kuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatiudzwa kuti ndimi ani uyezve kuti mabasa api amuri kubata imomo muUnited Kingdom.
Nonzi Princess Eugene Majuru, company yedu inonzi News of the South, Majuru, England.
Mungatitsanangurira kuti semudzimai mabasa api amuri kubata panguva ino yeCovid-19.
Tiri kutarisa zviri kuitika around the world nekutarisa zviri kuita kunyika kwedu especially kuZimbabwe, nekuti ndokwatinobva, nekutarisa kuti tingabatsire sei vamwe vedu vari kuZimbabwe. Mazuva apfuura kwanga kuine problem yanga ichiitika muzvikoro, vana vachiita mutsikanzwa muzvikoro. Saka tachimboedza kutaura nevamwe vana vechikoro nematicha nevabereki kuti vaise musoro pamwe chete, vange vachiita kuti vana vechikoro vasaite mutsikanzwa dzavanga vachiita. Tiri kutarisawo vamwe vakadzi vari kumajeni kuZimbabwe. Pane programu yandakatanga zvangu yandiri kuda kubatsira vakadzi vari kumajeri vari kunoita zvinhu zvakati wandei. Pane zvinhu zvatichatumira kuvakadzi vari kumajeri ikokoko.
Chii chakaita kuti mufunge kuti mutange kuita basa rekutefenyura nhau muri mega semudzimai?
Kambani yedu inonzi News of the South chakaita kuti ndifunge kutanga kuita semukadzi inyaya yekuti patanga tichikura taiona kuti vakadzi havapuwe maopportunities akawanda, and vakadzi vakaenda vachinotsvaga basa kune mamwe makampanies inenge iri nyaya yekuti zvinonzitanga vakawandira. Saka nyaya iyoyoyo inyaya isina kumira zvakanaka. Munoona kuti mukasavada vanhurume vava vanenge vachitaura kuvakadzi kutanga vandika vakupe basa racho. Zvakatomboitika kwandiri kuZimbabwe zvichinzi izvozvo zvitanga wandida. Saka ndakati ina handiite izvozvo, hatina kukudzwa tichiita zvakapusa kudaro. Saka ndakati basa racho ngaritare. Asi after makore azotifambeiwo ndakazofunga ndikati koivo vakadzi vacho vanoitwa izvozvo izvo, handiti tine maskills nemaabiliti dzatinokwanisa kunge tichishandisa. So zvoita kuti tikurudzire vamwe vakadzi kuti vange vachikwanisa kuita mabasa yaya emumedia.
mangwana Zimbabwe ichange iri kurangarira yavari kuti yo anti-sanctions day. Pane zvamuri kuita here panyaya iyoyi yezvirango zvakatemerwa nyika?
Zvirango zvatiri kuita panyaya yema-sanctions hapana hapo.
Ndeapi mamwe mabasa amuri kubata ikoko kuUnited Kingdom ekuedza kuti mutsvage mari yekubatsira vari kuZimbabwe?
Mabasa atiri kuita kuUnited Kingdom akawanda sterex. Saka munoona kuti panguva yeCovid takavhurika pfungwa zvakanyanya nemaopportunities ari kuuya akawanda. Saka tikaona ine opportunity yangouya tinobva tangoitora. Ndakaenda kune imwe farm ndikatsvaga land nemumwe farma yekurima. Takarima chibage, sugar beans, mananga, macarrots, mambaya nezvakasiyana siyana. Because vanhu vekumusha kwedu vanoda kudya zvinhu zviri organic zvokumusha kwedu. Pane very high demand kumaproducts ivava. Saka tinenge tichiatengesa kumaZimbabweans vari muUK tinovadhirivharira. Vamwe vanoda kuya kuzotora vanouya vachitora vega.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaisashanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Margaret Tsanganya uye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chawatipa nhasi. Iko zvino tochikupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, cheupenyu hwedu kana kuti our lives. Umo tine hurukuro nava Oliver Muregerera, vanove mumwe vakuru vemhuri dzinodarika zviuru zvina dzine madzibaba akabva kuZimbabwe kare kare achinogara muKenya. Umo mhuri idzi dzanga dzichinetseka kuwana magwaro anoita kuti dzive zvizvarwa zvenyika iyi.
Takataura iye zvino takaramba tichingopusha kuhurumende kuti vakwanise kupedzisa basa rekuti tiwaniswe magwaro muno muKenya. Zvino kupusha kwese kwatiri kuita tazvosvikira last week iyo ndo yatakaedza kuti tinyore petition tikanoisubmita kuparliament nekusenate dare resenate. Saka takatambirwa zvakanaka chaizvo akatambira petitions dzedu kubvira kuparliament rekusenate. Tamirira kuti tinzwe kuti mukugara kwavachaita dare ravo kuchava nemhinduro dzinoti zvichiratidza kuti iye zvino panenge pane karujeko mbichana kekuratidza kuti pamwe tingakwanise kuwaniswa magwaro.
Tinoona kuti makana mambotanga kupiwa magwaro aya musina kumboinge maita zvemapetition amaita. Pane zvazvazoshanduka here zvakazoita kuti muchinyora mapetition aya?
Chakanga chashanduka apa ndiche time registration yakanga yapera. Zvino kupera kwakaita time registration limit time yakanga yaiswa nehurumende ndo yakaita kuti zvinhu zvinge zvakuda kudzokera mumashure. Saka ndo patakazosimudzira kuti tirwise nekuona kuti tidzingirirane netime limit kuti irenewe patsva. Takaona kuti zvingatitorere nguva, saka natakaona kuti zvingave nani kuti titore petition kuti tinoisa muparliament nekusenate. Rizano takaona kuti ringaite kuti zvinhu zvingatirerukirewo kuti hurumende ikurumidze kuti isenzera basa iroro.
Vanhu vangani vasati vawana magwaro?
Aiye zvine izvi tingatotaura kuti vakakwanisa kuti vape vanhu mabirth certificate kuti vakwanise kuenderera mberi nezveeducation career yavo.
Vanga vari vaOliver Muregerera, vanove mumwe vakuru vemhuri yevashona vagere kuKenya vari muNairobi kuKenya kwakare muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Dunhu reManicaland rinoita vanhu vasere vanowanikwa vaine chirwere cheCovid-19. Izvo zvakasvitsa nezuro huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose kuzviuru zvisere nemazana maviri ane makumi mashanu nevanomwe kana kuti 8257. Vechidiki veZANU PF vanoshora nepfenyu revoice of America nedzimwe dzakadai seBBC vachiti dzinotaura manyepo pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanovhota nhasi kuWest Palm Beach mudunhu reFlorida musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa musi wa3 Mbudzi gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvakare mangwana. Kana mshida utitumira tamba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Mwenu kwa nisa uku nzwa na uzedupa www.voashona.com. Anuku unika ene mfaro, njini chunga kandemiri, ndiri mu Washington DC, nechitumira nisho kanaka batereri.